kumbowo watiri kutambira zvinoizvi wakasimba chaizvo kubva kune vanhu ende unonanga kune zvimwe zvati kutsvaga nekuti marecommendations edu ari important zvamunoziva yese waifa tinosangana nai tinogara pasi tobvunzana kuti izvi tazviona sei ndizvoi zvati kutsvaga tonyora pasi toita sei saka ndipo patiri pari zvino
pane zvamakawana here zvavakaita ivo kana kuti izvi muri kungotsvakirudza
aiwo ndemukuru wenyika zvinhu vese zvinenge zvichiitika zvomumamaini mabazi ese ehurumende ndokavanenge vachitungamirira saka tinge tida kuzovabvunza kuti ko izvinhu zvaitika maizviziva here semutungamiriri wenyika ende nyaya ye15 billion iyi makaiwana kunani kuti yakashayikwa kupi
makati vatumira matsamba okuti vazotaura nekomiti yenyu here kana kuti munotarisira kuvatumira matsamba aya rini
we meet tomorrow kanti mangwana tina vice president mahadina mangwana tina vice president mahadina nevamwe kamangwana so before that we meet and then we then deliberate kuti wochiuya rini after tanzwa evidence yavo
saka muri kuda kutanga mataura nevaimbove makurukota avo musati mataura navo
exactly kasi nezvavakataura kuti mari yakashayikwa ndomunga vanhu vakuzvinzwirawo kuti zveshuwa panenge pane zvinhu zvakaitiwa pasi ini semuchairman handingataura kuti zvii nekuti ndinopreempta marecommendations asi vanhu vari kuteerera zvekisesu siti kuteererawo kana kuti kana tivashedza tivashedza tichinanga pasi nekuti nezvo takawana umbowo hwakawanda zvinotendera vanhu vakawanda
ko kana mukavashevedza vakaramba munoita sei
havatenderwe kuramba vangari mukuru wenyika ende kuvashedza kusi kuti tiri kuvashora asi ndo murao wenyika unauteedzerwa wongwana vanoda kuti ava mugabe vakura kasi tiri kuti a vakura izvinowani vange vakatoelektwa kuti vanoita president presidential candidate wezvaloti ye2018 ende iye zvinoizvi tei isiri parliament yakaiti vagade vachiri president saka vachembera basi
ko tikatarisa zvakaitwa navamupofu pavakauya kuzopindura mubvunzo yenyu pane zvamagadzirisa here kuti zvinhu zvakadari zvisaitika zvekare
parliament ine mitemo yainayo ndakanyora kuna speaker marecommendations edu saka speaker vando vaakuda kupindura kuti pinde muparliament zviitwe zvinofange zvichiitwa saka ndosaka mwana wamupofu pakauya nezvo takati ava hatigoni kutaura navo nekuti pane mhosva yatakavapomera iri kuna spika
kana mukuongorora kwese kwamuri kuita uku pangazosvika here chinhano chokuti nyangwe vamunangagwa vashedzwe kukomiti kwenyu
when you want the president there's a lot of procedure required not that at this point in time there's no way we need him